Mangwanana kanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanana anhasi, uri musi wechina kukadzi 27, 2020. Makateerera kuStudio 7, nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe, dzamunopuwa neStudio 7, iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Chirongwa ichi munokwanisawo kuchiona paVOA Shona Facebook. Ini ndini Rachel Toto ndiri muWashington DC. Ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Zvinondigwadza zvikuru kuti nanhasi vana vemuZimbabwe kana kuti vamwe vanhu vemuZimbabwe vasati vanyatsonzwisisa kuti vachamisa pese pavanogona kutaura zvese zvavaita. Yaita nyaya yekuti vari kuti aiwakava munangagwa. Mukabira maelections ndazviona, makanditorera hushe ndazviona, asi ndati hazvina basa neni. Chiripo chikuru ndechekuti ndoda kuti nyika ino yeZimbabwe iwane runyararo nekusununguka nekuendera mberi. Ngatitaurirane tione kuti tingaiti sei kuti tiendere mberi.
MDC inotungamirwa naNelson Chamisa inoti iri kuedza zvikuru kuti itaurirane nemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Asi zvakona n'anga murapwa achida.
Nyaya yezvirango tiri kushanda nehurumende ya Donald Trump. Zvatiri kuita ndezvekuti vane zvavanorequesta, vakarequesta zvavanoda kuonawo tichiita. Zvimwe zvacho tiri kuita, asi zvimwe zvacho zvavanodavo zvinenge zvinoti netsei kuti zviitike, nokuti America zvayo yagara yanga ichiita regime change. Saka kuri sei kana iri Democratic Party.
Bato reZANU-PF muNorth America Province rinoti riri kuita hurukuro nehurumende yeAmerica kuitira kuti zvirango zvakatemerwa vakuru vebato iri zvibviswe. Nhasi tichakupai mumhanzi wamuchakabvu Paul Matavire achiti handizvo zvandavinga pano. Iyi ndiye mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nezuro bato reMDC inotungamirwa naNelson Chamisa rakaita musangano muHarare wekurangarira mabasa akaitwa nemutungamiri webato iri wekutanga muchakabvu Morgan Richard Tsvangirai, avo vakashaya makore maviri apfuura. Bato reMDC rakaitawo misangano yekurangarira vatsvangirai mumatunhu akasiyana-siyana munyika kusanganisira kwaMutoko nekuBhindura, uko vachamisa vakataura pamberi pevatsigiri vebato iri. Musangano waNezuro unonzi wakapindwawo nenhengo dzeZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU vemasangano akazvimirira pamwe nevamwe vamiriri vemizinda yedzimwe nyika iri muZimbabwe. Vachamisa ndemumwe wevanhu vakataura pamusangano uyu. Jonga Kandemiri weStudio 7 abata mutauriri wavachamisa vaNkulele Kosibanda kuti tinzwe zvakaitika.
Zvafamba zvakanaka zvikuru sa President Chamisa vataura ivo kuti aiwa kati noziva kuti vatsvangirai vakapfuura munyika muno. Zvavakaita muZimbabwe ndezvekurwira kuti Zimbabwe iwane kuzvitonga kuzere, uye tiite kupfuma kwakanaka, tiite kugarika kwakanaka, tiwane kuenda kuchipatara kana tarwara, vana vedu vaende kuzvikoro zvakanaka pasina kunetseka, vaida kugarika kwevanhu. Nenyaya iyoyo President Chamisa vazvipira kuti ini basa rangu nderekupedzisa nyaya yekuti Zimbabwe ngaisununguke, Zimbabwe ngaiwane kugarika, kuti vana vemuZimbabwe vasatambure. Ngatiite zvinhu zvakanaka, tiende nemberi, nokuti nyika yedu yakapfuma zvikurusa. Ndizvo zvaidiwa navatsvangirai. Naizvozvo ndo Chamisa vachiendera mberi kuti zvaidiwa izvozvo ngazviwanikwe tichiri kurarama muno munyika.
Takaona muna 2008-2009 vatsvangirai vachibvuma kupinda munhaurirano nevaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe mukuedza kwavo kuti vana veZimbabwe vanga vachigara zvakanaka sezvamuri kutaurawo ndozvavaida. Tiri kuonawo iye zvino pane tarisiro yekuti paitwe nhaurirano pakati pavachamisa navamunangagwa kuti vana veZimbabwe vanga vachigadziriswa matambudziko. Vachamisa vari kutiwo panyaya iyoyi.
Zvinondigwadza zvikuru kuti nanhasi vana vemuZimbabwe kana kuti vamwe vanhu vemuZimbabwe vasati vanyatsonzwisisa kuti vachamisa pese pavanogona kutaura zvese zvavaita yaita nyaya yekuti vari kuti aiwa kava munangagwa mukabira maelections ndazviona makanditorera hushe ndazviona asi ndati hazvina basa neni chiripo chikuru ndechekuti ndoda kuti nyika ino yezimbabwe iwane runyararo nekusununguka nekuendera mberi ngatitaurirane tione kuti tingaiti sei kuti tiendere mberi tiite kuti vemabhizimisi vadzoke muno munyika vana vedu vagari vemuzimbabwe vawane kugarika handina basa nezvakawanda handidi chigaro asi vanhu havasati vanzwisisa kuti ari kuramba vari kuramba nava munangagwa vari kuramba kuna president chamisa tinoziva izvizvi kuti vakaramba kuna vamubegi vakanyepa kuti ndichafona nyaya isati yasvika nanhasi havasati vafona vachamisa vari kudisisa zvikuru kuti aiwa handina basa nechigaro
chii chinotarisirwa kubuda mumusangano wakadai wekurangarira vatsvangirai
inyaya yekuti tinoda kuti vanhu vazive kuti vatsvangirai vakasvika pakutisiya pano panyika vachingorwa nyaya imwe chete vakasiya vati kuna president chamisa ini ndinoda kuti urambe uchifamba nenzira yakadai ndoda kuti iwe uedzewo nepaunogona uye ugone kupa vana vezimbabwe rusununguko ugosvika panguva yekuti vanowana mahospital vanogona kuenda kuchipatara kana varwara vana vanogona kuenda kuchikoro chingwa hachishayikwe vana vanenge vaine mabasa kana vachibuda paunivhesiti kana vachibuda pacollege even vachibuda paolevel dzepo kubva pachikoro vanofanirwa kuwana mabasa ndozva ndinoda president tsvangirai vakasiya vati ivo ndine vana vandatarisa vachibuda muchikoro nanhasi havasati vawana inonzi payslip ndoda kuti iwe imi vachamisa muite kuti vana ava vazive chinonzi payslip ndobraa basa rako iroro saka ndozvatatichikudza nhasi kuti president chamisa havasi kurega ipapo pavakasiya vatumwa kuti varambe vakasimba vachishanda zvikurusa vari kuda kuti vazadzikise zvido zvapresident tsvangirai uye vachiita basa ravo nepavanogona pese tinoziva kuti president chamisa munhu wakangwara zvikurusa anogona basa saka tinoziva kuti sezvo vane mukana kudai vacharamba vakatsika ipapo kuti nyika yedu iendere mberi ndetinoziva kuti izvizvo hapana mumwe ari kurwa hondo yenyika ino kukunda vapresident chamisa
avo vanga vari mutauriri wavachamisa Dr. Nkulele Kosibanda vachitaura vari parunhare vari muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Bhanga guru rinokweretesa mari pasi rose rinoti rapeta ongororo yaro yemamiriro akaita upfumi hweZimbabwe. International Monetary Fund kana kuti IMF inoti zviri pachena kuti Zimbabwe yakatarisana nematambudziko makukutu munyaya dzezveupfumi uye panoda kuti hurumende izvipire mukugadzirisa zviri kunetsa izvo zvinosanganisira mitemo yainoti inongochinjwa chero nguva mari yemunyika isina kunyatsosimba uye kuti Zimbabwe ibhadhare zvikwereti zvayo kunyika nemabhanga ekunze. IMF inotiwo nenzara yapfunya chisero munyika zvinonetsa kuti Zimbabwe igadzirise upfumi hwayo. Bhanga iri rinotiwo Zimbabwe inofanira kupedza uori uye kuremekedza kodzero dzevanhu kuitira kuti ikwanise kukwezva vekunze kuti vazotanga mabhizimisi munyika. Nyanzvi munyaya dzeupfumi uye vachidzidzisa paNelson Mandela Metropolitan University muzvina fundo Gift Mugano vaudza Blessing Zulu weStudio 7 kuti ichokwadi kuti nyika inoda mitemo yakajeka kwete kuita serwa hivi.
Hurumende inofanira kubuda nemapolicies anodzikamisa upfumi hwenyika. Izvi zviri kuitika zvekuti pane inconsistency yakawanda panyaya yepolicy yehurumende. Kunyanya takatarisa nenyaya dzecurrency, nyaya dzemari, kuti mari yedu iri kushandisa ndeipi, tushandisa US dollar here kana tushandisa mazim dollar. Tiri kuona kuti vamutumwi wekunyanya sa Minister of Finance vari kuti vanhu havasi kubvumidzwa kushandisa ma US dollar. Vakatotaura vhiki rapera iyi kuti vari kugadzira penalties tingati shamu yekurova avo vari kushandisa maUS vachiti zimundira vanofanira kugara. Asi nerimwe divi Minister of Finance vanoadministra inonzi Finance Act inobvumidza zimura kuti vatore mataxes neforeign currency.
Muunga pamuenzaniso here ipapo muzvinafundo Mugano?
Sekuti VAT yatinoziva, pei yatinoziva income tax atinoziva, capital gains atinoziva, zimura iri kubvumidzwa kucollecta foreign currency, ma tax in foreign currency. Asi vamutumwe vati hazvibvumidzwi kucharge ma prices ne foreign currency. Saka vanobvuma kuti vanozofunga kuti zimura yacho inozotora seiko mari foreign currency iye munhu asikabvumidzwi. Ndiyo inonzi inconsistency iyoyo. Saka hakuna nyika inobudirira wechiti uri kuindicate kuenda ku right wotena ku left. Zvino confuse vanhu. Saka vanhu vakutoziva kuti kana zimura yechikwanisa kutora ma tax in foreign currency, iyo zimura yacho yobva yaita advertisement mune rimwe gwaro rakabuda vhiki rapera iyo rimwe pepa yechiti taakutotanga kutora ma tax in foreign currency. Mukaenda kuma passport zvinonzi vediaspora vanga vadini ngava ine $318 kuti vapuwe chi passport. Diaspora haana upendwa kara ya green uri mudiaspora. Ukatosvikeko uchifamba uenda bva kudiaspora unondopiwa passport, unobhadhara mari yopiwa passport. Saka izvozvo mukaenda kuzesa ndo zvimwe chete futi zviri kunzi bhadharai maprice ne foreign currency. Mukaenda kuma fast foods kunodyiwa fast foods unobhadhara ne foreign currency. Ukaenda pagarage unobhadhara ne foreign currency, zimura iripo inotora tax ne foreign currency. Saka izvozvo zviri kukonza kuti upfumi hwenyika husadzikama nekuti hazvina kunga zvakati twasa kuti toita chipi. Saka ari kuda anoita zvake.
Poitwa sei?
Ini ndaifunga hurumende yaifanira kuchiti manje tasvika panguva yatari kuti weduwe ngatishandisa hedu US dollar nekuti zim dollar harisi kudini, harisi kuita nekuti hapana ari kurida. Saka tikanga tingoripatira pekuti tiri confused tinoindicate kuenda kuright totenda kuenda kuleft nyika haibudiriri.
Nyanzvi munyaya dzeupfumi uye vachidzidzisa paNelson Mandela Metropolitan University muzvinafundo Gift Mugano vachitaura vari parunhare naBlessing Zulu West Studio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nhau. Bepa nhau re The Chronicle rinoti chikwata chevarume chiri kurwisa vanhu nemabhemba chinonzi chanetsa mumusha wepumbula North muguta reBulawayo. Izvi zvakabuda pamusangano wakaitwa neZuro nevagari pasi peBulawayo Progressive Residents Association neZuro paPumbula North Wall. Bepa nhau re The Herald rinoti hurumende inoti iri kukwidza mari dzemudyika ndigere dzevanhu vaimboshandira hurumende. Asi hurumende haina kuzivisa kuti mari iyi ichanga yava mari iyi. Asi ichiti vanhu vachatanga kuiwana mwedzi unouya wakurume. Gore rapera vari pamudyika ndigere vaipiwa mari iri pakati pemadhora makumi masere nemadhora mazana maviri nemakumi matatu nemashanu pamwedzi wega wega. Yasvika nguva yatinopa vateereri veStudio 7 mukana wekuti vataure zviri mupfungwa dzavo. Tinokurudzira vateereri kuti musashandise mashoko ekutuka kana kunyomba vamwe.
Di pano mukomara ichoto imbaita kuti audio yango inzwike pano mutoro wakadzi vedu we musachikoro kodzero dzedu musangoita kuti varume woga ndo vanongotaura pfungwa dzavo imboita kuti nesu wakadzi titaura pfungwa dzedu tinoteerera zvirongwa zvenyu kazhinji. Saka nyaya yenduda angungotaura ndoda kuti mundibvunzirewo kuna vachamisa president wedu atakafotera kuti nzara ndo iri kutirova nzara isisvina zveye kuti unongonzi rara ko wotozongoti wozozviona wozogeza mangwana nzara yati kuwadza isusu. Saka taikumbirisa sa president wedu atakavhotera kuti vatiitirewo plan. Hapana mumwe atingatoudza nekuti ini hangu kutaura chokwadika. Handina mumwe munhu andingaudza kuti tochemera kunani vamunangagwa ina hangu pachangu handina kuvavhotera. Saka ndingatoudza iye vatakavhotera kuti iyaiwa tanzwira nenzara ngavatiitirewo plan kwavanofambawo kune dzimwe nyika ikoko vaonewo plan ingawani vanhu vese ZANU-PF vanongo panana zvibage pachavo vachito ita zvavari kuita izvozvo. Ngavatsvakewo imwe plan nokuti nzara isisvina. Tarwadziwa nenzara, president vedu, tarwadziwa nenzara. Itaiwo imwe plan. Even pose pamunouya muchitaura muchitiunganidza tichidini, tinenge takangotarisira kwamuri kuti tichanzwa kuti kazevezevekai yakava papi. Zvino mukanyarara nzara zvahainyarari, nzara ndeinenge ichitiuraya. Tinopera kufa tose nenzara, vachamisa woyi. Mukoma Rachel toitai kuti odhi yangu inzwikwe napresident Chamisa. Mashoko angu andatenda hangu.
Makadii pano pa Studio 7. Ini ndeitwa T Junior Charumbira, ndiri pano pa Pretoria. Ndine mashoko ndoda kumbotaura pamusoro pemastadium arambidzwa kuti asatambirwa bhora muZimbabwe. Shuwa, munoreva here kuti Minister of Sports vakundikana vhelu kuti vagadzire chiro stadium 1 chaichacha inonzi iri perfect yekunzi itambigwe bhora muZimbabwe. Shuwa, varevesera kuti varamba vakaiginoa kuti bhora ritambigwe kune dzimwe nyika ivo varimo. Ndimbovabvunzavo kuti vakunzigwa neMDC here kuti maground asagadzigwa kana kuti changovapo chifo chavo vanhu vezanupf ava. Vakomana imwe mamone pakamina mepapo. Vatinyadzisireko varume ava vakadai nevakomana. Ndatenda vashamari veStudio 7.
Ini ndoitwa Brandon Chikide, ndiri paCape Town apa paClubmouth. Ndinokutendai nenhau dzakanaka dzamunotipa shamarari veStudio 7. Ndinodoti zvangu shore izvi shoma pane nauye kuti kwanzi zvipfeko zvenyika ionekwe kuzi tiri maZimbabweni ngenyaya yezvipfeko zvenyika. Hazvinazvi zvinobatsira maZimbabweni acho chifane nzara ikokoko. Natenda hangu babatiyo paclub mats of Cape Town.
PaStudio 7 munofara here ipapo? Aiwa, ndinoitwawo Daniel Makwiana, ndinobva ndiri paMozambique paSunga Beira. Pari zvinoizvi ndingori paSouth Africa pano paSushanguve Pretoria. Ndinoda kumbotaurawo pamusana pekuti munhu wese ari muZimbabwe takangofanana, angava musoja, angava ani, zvekuti munhu anoda kuti vatengesewe chikafu nepraizi yakati dzikirei. Nekuti havanga masoja angati handioni zviri zvinhu zvakanaka. Handiropi risununguukora idikana muZimbabwe iroro. Aiwa, ndatenda hangu. Kana mungavhurawo audio iyi ndingafara chaizvo.
Makadii vashamarari veStudio 7 mese. Hai, chekutanga ndinorumbidza musiki wadai kundipa simba ndigona kutaura nemwe panguva dzino. Ndichipindura zviri kutaurwa nemuStudio 7 mukatumo. Aiwa, masoja angadzisigwi chikafu ari woga. Masoja akasvagwa nevabereki. Hapana munhu akangonyuka wechipai musoja asina kusvagwa nevabereki. Kana mukati madzisira masoja kuvabereki vakavazvara vachatenga nei munyika musina mari? Hurumende ngaipatarire ipapo, vanhu vakashata ipapo. Munhu wese kana achiomegwa neupenyu ngaaomegwe neupenyu, kwete kuti motimomirira masoja. Masoja vabereki iwe vakati zvaro, kana ungasiri vabereki vakati zvaro pasina musoja. Saka munhu wese ngagwadziwe kuti munhu imbozamai kudishedza vana musekuru kwaguvi. Mumbobika doro, mumboreridza doro muZimbabwe ndokuti muisane nevanhu. Zviyeraera zvanga zvichiitika muZimbabwe pasina munhu chaigona kutevedza zviyera zvachiitika muZimbabwe. Pose panga pachiyera makwanya-kwanya. Remekedzai vadzimo venyika, muchaona zvinhu zvichifamba zvakanaka. Munhu wose, hapana weMDC, hapana weZANU-PF, munhu wakazvagwa namwari mumwe chete. Chinongodika makuhwisisana munyika. Ufumi hwenyika hwei hunofamba, kwete kuti uyu ndiwe MDC ndiwe chinyi. Kutsvaka ruvengo, takazvagwa nababa vamwe chete. Ngativakei nyika yedu inake.
Ayo anga ari mashoko yavateereri veStudio 7. Asinei nechekuita neStudio 7. Tinokukokai kuti mutumire mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika mungave muupenyu hwenyu kanawo munyika. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Dare repamusoro-soro remuCameroon rati sarudzo dzenhengo dzeparamende dzakaitwa musi wa9 kukadzi dzinofanirwa kudzokororwa. sezvo dzisina kufambiswa zvakanaka. Izvi zvinotevera kupomerwa mhosva yekuita huori kwebato riri kutonga munyika iri reCameroon People's Democratic Movement. Bato rinopikisa reSocial Democratic Front rati rakagadzirira kupinda zvakare musarudzo itsva idzi dziri kudzokororwa. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vanoti semaonero avo chirwere checoronavirus hachisi kuzosvika pakaipisisa muAmerica. Vakuru vakuru vezveutano vanoti muAmerica mava nevanhu 14 vabatwa necoronavirus uye vamwe 42 vakachengetedzwa mungarava yeDiamond Princess kumahombekombe kweJapan. Muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitika muAmerica, nhasi tiri kutarisa zviri kuitwa neZANU-PF iyo inoti iri kuita hurukuro nehurumende yavaDonald Trump kuitira kuti zvirango zvakatemerwa vamwe vakuru vakuru vemubato iri zvibviswe. Mukuziya nyaya iyi tabata sachigaro weZANU-PF mudunhu reNorth America vaRegis Charumbira kuti tinzwe pamire bato ravo muno muAmerica.
Hataa nenguwa zenu tichisupporta msagara weZANU-PF, but takaona iko zvino kuti nenya ye drive yedu yokuita decampaigning masanctions. Takaona kuti vanhu vazhinji vanoda kuti nyika yeZimbabwe ibudirire. Uye vanhu vazhinji vakaona ivo kuti kwakashura nakunenge kuchiita ZANU-PF neMDC kumusha hazvinge zviri zvinhu zvinofanira kunge zvichiita kuti nyika ibudirire. Saka isu takaona kuti sezvo tichitaputa musangano weZANU-PF, takaona zvakakodzera kuti tinge tichitumisawo posta redu kuti vanhu vaone kuti ZANU-PF inodiwavo kuno kudiaspora, uye kune vanhu vanotoisapota vachiidavo.
Mataura nyaya yezvirango vacharumbira, muri kushanda here nehurumende yavaDonald Trump munyaya dzezvirango izvi?
Yes, munyaya yezvirango tiri kushanda nehurumende ya Donald Trump. Zvatiri kuita ndezvokuti vane zvavakarequesta zvavanoda kuonawo tichiita. Zvimwe zvacho tiri kuita, asi zvimwe zvacho zvavanodavo zvinenge zvinoti netsei kuti zviitike, nokuti America zvayo yagara yanga ichida regime change. Saka kurusei kana iri Democratic Party.
Nhaurwa dzamuri kutaura idzi muri kuita nemuzinda weWhite House here kana kuti muri kutaurawo nenhengo dzeCongress dzinova dzine masimba ekutara mutemo wakafanana nezvezvirango?
Yes, tiri kuita nemapato ose kunyanya Senate, nokuti iyo Senate yacho yakativhunzawo mubvunzo kuti imi vanhu veZANU-PF mumbori kupi, nokuti vaingoziva vashoma-shoma. Toda kuti vanyatse kuhwisisa especially Senate kuti masanction awa haasi kungobata chete vari pamusoro, but anonyanya kubata vanambuya vedu, vana vedu nevamwe vese vari vasina chavanacho kuZimbabwe.
America inoti iyo zvirango izvi hazvina kutemerwa nyika yose, asi kuti izvo zvakatemerwa vanhu vanozikanwa kuti vano kutyora kodzero. Ichitiwo zvakare munyaya dzechikafu, munyaya dzemushonga, America hainambomira, iri kuramba ichibatsira Zimbabwe. Saka kana muchiti mimi munhu anoshupika ndiye anorwadzikana nezvirango izvi, iyo America ichiti izvo tiri kupa chikafu, tiri kupa mushonga kune vanhuwo zvavo, nokudaro vanhu ava havasiwo vari kunangwa nezvirango izvi.
Right, chandiri kutaura nechokuti kana muchiona kuti munyika medu, nyika yoga yoga inofanira kudyidzana nedzimwe panyaya dzebhizinesi, nyaya dzokutengesawo zvicherwa zvomunyika imomo vachitengesa kune dzimwe nyika. Nenyaya yemasanctions aya tiri kuona isusu kuti vanhu vashoma vanokwanisa kuzotenga zvicherwa zvedu, vanhu vashoma vanobva outside, vanobva kunze, vanokwanisa kuzotanga mabhizinesi muZimbabwe. And nenyaya yemushonga yamataura iyi, mishonga yavanotaura kuti vari kubetsera haisi kuzokuwanda zvokuwanda zviya zvokuti inokwanisa kubatsira nyika yese, because masanctions aya vari ku takavataurira kuti vari kuvanda vachiti tiri kubatsira, asi chavari kubatsira chaicho hatingachikaundi nokuti hachina kuwanda zvachose.
Ko, chii chinotadzisa hurumende yeZANU-PF kuvandudza mitemo iri kunzi ivandudzwe iyi?
Nyaya iri kuitika ndo yandambotaura yayo kuti America inoda kuti paite inonzi regime change. Saka zvimwe zvavanenge vachitaura zvine zviri zvokungotaura semutauro wepolitics. Havazokwanisi kutaura kuti vari kuda regime change nokuti hazvisi pamutemo weGeneva Conference.
Kuvandudza mutemo kunganzi kuda kubvisa hurumende iroko.
Zvinhu zvavanoda kuti tiite zvese I think up to date zvese zvavakati tiite takaita asi vanoramba vachiti hazvina kukwana. For example, freedom of speech yanga isiko zvakanyanya panguva yavamugabe. Iko zvino munongoona kana mumapepa munhu anonyora nokutaura zvaanoda.
Chokwadi kuti vanhu vari kutaura zvavari kuda asi vari kupedzisira vachisungwa. Vari kusungirwei?
Hapana munhu ari kutaura zvaari kuda ari kusungwa kuZimbabwe at this point.
Vajobskala vakasungwa vachinge vataura kuti vamunangagwa hatidi kuti vasvike muna 2023 vari mutungamiri wenyika.
Right. Vajobskala, the reason why vakasungwa inyaya yekuti matauriro avakanga vaita kutaura kwandiri kureva ndokuti hazvirevi kuti unongotaura chaunoda. Pane kumwe kutaura kwokuti kune regime change mukati iyoyo haibvumidzi nemutemo yemunyika meZimbabwe. Hautende kwokutaura zvinhu uri political figure, wotaura zvinhu zvokuti unoda kubvisa mutungamiri wenyika akasarudzwa nevanhu.
Asi dare rakaona vasikala vasina mhosva.
Dare rakaona vasikala vasina mhosva ichokwadi kuti vakasiliwa nedare. Handizivi hangu kuti ndingati kupiliwa kwavakaita nedare zvanga hazvisina here vamwe vakazvindira in terms of kuti kana vakanga varamba vachicha vachachii chaizoitika. Because nyaya iri kuitika kuZimbabwe ndeyekuti government yavamunangagwa iri kutry by all means kuti vasaita zvinhu zvokuti zvinozoonekwa neinternational community as if vari kuita clamp down on political opponent.
Imi sevanhu vari mudiaspora vacharombira ndezvipi zvamuri kuitawo kubetsera bato renyu kuti riitewo zvinhu zvinotambirwa nepasi rose zvakuburikidza kuremekedza kodzero dzevanhu, kuvandudza mitemo tikaona kuti bumbiro remutemo rakatambirwa muna 2013 nanhasi pane mitemo isati yagadziriswa.
Zvatiri kuita sita zvokuti pose patinosangana nomukuru wenyika kana patinonyora tinenge tichibvunza mibvunzo yemwe yakawanda yekuti tihwisise kuti ko zvakati nezvakati zvingagadziriswa sei. But at this point mibvunzo yatiri kuwana ndeyekuti zvimwe zvinhu zvinotora nguva kugadziriswa. Saka chandiri kuona ndechokuti especially opposition yedu havana patience dzakati vanoda kuti nokuti kana uchikombita nemunhu anenge achida kuti apinde panzvimbo yauri chose chose chaunenge uchiita anochiita kuti chinzi uri kukonewa ende ndo game yacho yepo.
Ava vanga vari sachigaro veZANU-PF mudunhu reNorth America vaRegis Charumbira vachitaura vari kuAlberta kuCanada. Nhasi tina muchakabvu Paul Matavira achiti handizvo zvandavinga pano.
Basa riri pano, mvura ichivani, kana wadaini uchavhura nyemba nomusana. Basa riri pano, mvura ichivani, kana wadaini uchavhura nyemba nomusana. Uchamukuru kuna vamwe vose, kana wadaini uchavhura nyemba nomusana. Uchamukuru kuna vamwe vose, kana wadaini uchavhura nyemba nomusana.
Handizvo zvandavinga pano mumanzi wamuchakabvu Paul Matavire uchiuya kwamuri uchibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. MDC inotungamirwa nawa Nelson Chamisa inoti irikuedza zvikuru kuti itaurirane nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa asi zvakona n'anga murapwa achada. Bato reZANU-PF muNorth America Province rinoti riri kuita hurukuro nehurumende yeAmerica kuitira kuti zvirango zvakatemerwa vakuru vebato iri zvibviswe. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu, tinovimba kuti muchange minisi zvakare manheru anhasi. Anokonekai nemufaro ndini Rechoto ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina Chris Gande achikupai nhau dzendebele.